Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, February 10th, 2020, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the political situation in Zimbabwe.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-1540 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And if you have just joined us this evening, we are talking about the Rand Corporation's report indicating that the political situation in Zimbabwe is worsening.
The Rand Corporation, which conducted research in Zimbabwe between July and August last year, has released a blistering report criticizing President Emmerson Mnangagwa's government for failing to implement social, economic, and political reforms as promised before and after the ouster of the late former President Robert Mugabe in 2017.
The Rand Corporation says in its report, quote, "Although Mnangagwa has deployed flowery reform rhetoric, his administration's piecemeal actions belie any moment towards genuine political or economic reform. Repression has increased and the economy continues to sink. With the old guard and military still firmly in power and both benefiting from patches atop the highly cartelized and patronage-based economy, genuine reform is unlikely in the next 1 to 3 years under present conditions in Zimbabwe." End quote.
It further says politics and economics are intrinsically linked in Zimbabwe, and the country will be unable to recover unless the two sectors are addressed in tandem. The Rand Corporation adds that to help the economy recover from years of mismanagement, corruption, and state violence, international actors, including the United States, would be wise to push the government in a coordinated fashion to implement genuine political, economic, and security reforms.
It says despite a brief government surplus and the introduction of a new currency aimed at capping inflation, the economy is again close to collapse. Zimbabwe is suffering from fuel, food, and electricity shortages reminiscent of Zimbabwe's political and economic crisis in the mid to late 2000s, says the Rand Corporation, noting that reforms so far have been too cosmetic.
Meanwhile, President Mnangagwa is attending the African Union Summit in Ethiopia, where he told other African leaders that his government is engaging opponents under the Political Actors Dialogue in an effort to widen the scope of democracy in Zimbabwe. Let's take a listen to what President Emmerson Mnangagwa said at the African Union.
"Solidarity with the people and governments of the Sudan, South Sudan, Somalia, Burundi and Cuba, who are equally suffering from similar unilateral sanctions. These imposed sanctions have been on for 2 decades now. The European Union has taken positive steps to repeal their sanctions regime. We urge them to complete the process by removing the remaining measures against Zimbabwe. My administration has re-engaged the EU and USA with a view to normalize our bilateral relations and they put the past behind us. In our quest to enhance national cohesion, unity and political tolerance, we have established the Political Actors Dialogue Platform, which brings together the various political actors in our country."
We were hearing there from President Emmerson Mnangagwa speaking at the African Union Summit in Ethiopia.
Yes, urukandaba lichona njalo lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba esiyeneyo. Lamhla ke ku Live Talk sixoxa ngokwethulwe iRand Corporation. iRand Corporation siyakwazi ukuthi khona lapha kule Melika ngabantu abasebenzela bebodwa ababanjwa ngomkhala ukuthi benzeni. Bayenze uphenyo eZimbabwe kusukela ngoNtulikazi ngomnyaka opheliyo kusiyafika uAugust. So ke bathe obabukubone khona ngale kuyethusa kakhulu ngoba abantu bancindezelwa okunye okumangalisayo. Bathi konke khona okukhulunywa nguMnangagwa ukuthi uyatshintsha kumbe uyaguqula okutshiyeneyo kungani kungamanga. njalo nxa sibekhangela sibili babona ngazani akusoze kube lenguquko eZimbabwe kuze kulungiswe izinto eziningi ezigoqela ukhetho lokuthi kambe ibutho lingena njani kwezombangazwe. Baphinde bathi nje nxa bekhangela ezombangazwe lezomnotho kuyahambelana, ngakho ke nxa kulungiswa kumele kulungise ndawonye khonoko. Baphinde bakhala kakhulu sibili ngokuthi kukhula ukuthi kungenza ukhetho eZimbabwe olubuyayo kodwa kula nto enhle ezaphuma kukhonoko. Uphenyo lwabo lolu iripoti le esiphumile ingaphansi kwesihloko esithi A New Zimbabwe Assessing Continuity and Change After Mugabe. Yebo kambezi kwandaba ngenani kuhlelo sixoxene ngodaba lolu.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika. Apo sangano reRand Corporation riri muno muAmerica rakaita iro yatingati iye survey ikataura iwe kuti zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Aiwa hurumende inogona hayo kutaura zvakanaka, asi zviri kuitika munyika hazvisirizvo zvanga zvakatarisirwa, nekuti vari kuti iwo hurumende inotaura emanyautsa mukanwa akawanda chaizvo, asi ukazoenda unoona kuti upfumi huri kuramba uchienda kumawere, uyezve pari zvino vanoti ivo vechiuto ndo vanyanyo wanda mumabasa akawanda zviri kuita izvo kuti zveupfumi zvisanyatsobuda pachena zvakanaka. Tanzwa zvakare panhasi tichange tiri kutarisa zvakare zviri kubuda kumusangano weAfrica Union kwanga kuine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vataura ivo vachiti ivo vane nhaurirano dzavari kuita sanga kutaura kuti vari kuita nhaurirano idzi pasi pemubatanidzwa wePollard. Vachitaura zvakare vachichema-chema kuti zvirango zvakatemerwa nyika ndo zvimwe zviri kuita kuti upfumi hurambe huchienda kumawere. Saka pindai muchirongwa tionesane ipo pano kuti imi munoona sei zviri kutaurwa nesangano iri reRand Corporation riri kuti zvinhu zvazvakatarisirwa kuti zvisanduke pakabviswa vaMugabe muna 2017. Hapana chatichasanduka, zviri kutoramba zvichienda kumawere, uyezve vari kuti ivo vanhu vari kuramba vachitowanikwa vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Saka vari kuti ivo nyika dzakadai seAmerica nedzimwewo dzinofanira kunge dzichiona kuti muZimbabwe maita imo utongi hwejeketere. Saka ndo zvatiri kutarisa ipo pano. Saka pindai muchirongwa kana muchinyora manumbers enyu, ibve manyora imi makaisa macode numbers enyu kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yeah, I think right now we've got our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, who is in the ZANU-PF structures. So he is in Cholocho today, and I'm told it was raining down in Cholocho there. Pilif Kaule, how are you, sir?
Fine, good. Thank you for having me.
Thank you so much. Can you reduce your radio, if you can, the volume?
Yes, I can.
Yeah, it's giving us...
Let me try.
Okay, it's giving us some feedback. Okay. Yeah, it's still high. You can take it down again. Take it down, Simi.
Yes.
Now it's a little bit down. Yeah, yes. Yeah, okay, so...
Yes, I've done that.
Yes, yes. So, briefly, in English, Mr. Kaule, we see that the RAND Corporation has actually released a blistering report criticizing what President Emmerson Mnangagwa's government is doing in Zimbabwe. And they are really not missing their words. They are saying that there's nothing that has reformed in Zimbabwe since the ouster of the late former president, Robert Mugabe. So what's your take on that?
My brother, let me tell you something. These people are the enemies of our government. The enemies of ZANU-PF.
Mm-hmm.
And they are working with these other people, the people in the opposition, MDC. And they have an agenda. The agenda is they are trying by all means to make sure that they topple ZANU-PF government. Mm-hmm. Through whatever means. And these people are not happy about so many things, especially these people with their hidden agenda, especially these who are working with the Western countries, who have imposed the sanctions on Zimbabwe. And these are the very people who have a hidden agenda on working against our government. This is the work of our enemies.
But how can you say it's the work of your enemies, yet we can see on the ground that, remember what the army did to people in 2018, and then last year as well, people were shot, you know, by the army. And then when you talk about food, There's a crisis in the country, Mr. Kaule. And some people don't even have a meal per day, a decent meal per day. So maybe they are saying the truth here.
Let me start by addressing the issue of the incident of 2018 after elections. But my brother, let me go back to what happened during the Kugurahundi era. What happened to Mugabe government? What did they do? These whites, especially the Western countries, who are now fighting us. By that time, they were hero worshiping Mugabe, doing all sorts of things for Mugabe, praising Mugabe, doing all sorts of good things for Mugabe government. But by that time, Mugabe was butchering our people like I don't know. But where were they? Where were they? Why are they making noise? Now that the people, seven people have been killed, and they are making noise. What the hell of a rubbish is that? And then let me tell you, my brother, these people, their agenda is very clear. They are fighting our government because of the land issue. And they are not happy. And they will continue like that, working with their enemies, especially with the NDC. That would want to see the government out of power. And they would want to, by so whatever means, they would want to see themselves in power and working with these enemies that I'm talking, that I've already mentioned.
Mm-hmm. Marvelous.
Aha. Regeti mbotora mkana uno yukutiti morese varipano pa Facebook page yedu ye VOA. Shona, tukuona pana patina Makunyanga Costa from Johannesburg. Bekimpilo ngube arukuti evening drukuno ku South Africa. Tinashe Maruta arukuti good evening. Dimbiri ya wanda. And I'm watching you. I'm here in Durban. Try more shumba arukuti mwese imu studio. Ndrukukona hii. Ndiri pa Port Shepstone. Love mochi nengo. Tukukona hii Divine Mamvura. And I'm watching you from Cape Town. Lakford Ruguru. Aripano. And I'm watching Trust Chipanga. Arukuti good evening. I'm watching you from Gabs in Botswana. Tukutarisa zvakare tichange tiri kutsvaga kuti tiwane vekutaura navo veku MDC nekuti ndanzwa vagaule apa vari kutaura.
We've got already a person from the MDC and that good. Is Tabita Kumalo. Miss Kumalo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs. Good evening, Zimbabwe.
Thank you so much, Miss Kumalo. I think you have heard about the Rand Corporation report, which is really blistering and, you know, attacking the ZANU-PF government for making some promises that they haven't delivered. So far, so good. What can you tell us about the report?
First and foremost, as the MDC party led by Advocate Nelson Chamisa, the RAND Corporation report has vindicated the MDC. Since 1999, we've been telling the world that ZANU-PF is full of thugs. ZANU-PF is full of satanists. ZANU-PF is full of people with no respect for human beings but themselves. ZANU-PF, as we speak, they went into power 2018. As we are speaking today, we have no electricity for 18 hours in Zimbabwe. We have no water. We have no medication in hospitals. Our kids are not even going to school. So, as far as we are concerned, the RAND Corporation was spot on, and all what ZANU-PF must do, they must just step down and let other people run this country. They are destroying the future of the next generation of this country. And these kids will come to our graves, and they will kick us out and throw us into the sea.
So, Makumalo, ngasukangele kodwa kubona zani bona ukhuluma kwabo. Bayacho sibili ukuthi ibutho ungazani sekugcile impande kwele Zimbabwe. Njalo, bathi akula guqukeza bakhona. Ungaze kube 3 years from now kusiyafika kumbe nini. Nxa kungalungiswanga into eziningi. Kambe konoko ke ungathi ngakho.
Kuliqinisa khonokho ngoba ngiseze ngitsheli ukuthi umuntu ngumongameli lelizwe leZimbabwe avuke esitshela ukuthi singasadli inyama siye kudla amambatatisi letomodia. Umuntu obusa ilizwe nalo mtshela kusho ukuthi uyabe ekhuluma bemfaka umbhobheni lenini. Abesesaba ukuthi atshela abantu iqiniso. But okukhona yikuthi umnangagwa ngatshaye phansi nezanu-PF nabesidiniwe bakithi.
Mm-hmm. Sicela ubambe khona bomama Khumalo ungayindawo Marvelous.
Ehe muzvare Khumalo mungatitsana nguruwo kuti muri kuona sei zvinyorwa zvaparurwa izvi ne Rand Corporation ikuno ku America.
Zvinyorwa zvakanyorwa ne Rand Corporation susembato reMDC rotungamirwa na baba advocate Mutenjamisa. Zvaratidza umbo wokuti isusu seMDC tagara tichingozvitaura kuti ZANU-PF haidzi harisi bato rine hanya nevanhu. ZANU-PF ibato raka iri muZimbabwe basa ravo nderokuba. Endi ZANU-PF chakashatira ndeyekuti pavanoba vanoba nembeu izvozvo mvura iri kunaa tirikukona kudyara mbeu because vanga pane mbeu dzacho. Saka vati kunyepa ichokwadi tagara tichizvitaura sebato but hapana munhu aititeerera. Taiudza kuti tiri kunyepa nezanu. Ivo vekuAmerica mama vangasvanga kusati bhilivhi. Saka nhasi chokwadi tabuda pachena. Saka chasara panapa ndechekuti zanu ngaimbononga-nonga twayo imbotaya vana veZimbabwe vavaedze kuti vagadzirise nyika.
Batai makadaro regai timbotora kola. Halo kola. Halo kola. Halo.
Halo.
Ehe, tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndi round zabire ndiri kuwadzana.
Ehe, kwakadiku kuwadzana?
Kwakanaka mumwari, kwakadiku kuwadzana.
Tiri wadi zvedu kuno kuti pewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mudandaro iri.
Ndingana ndaizwa muhwari ndiri kundokumbira kuti dei vakuru vedu vangobatana tangoita yakaita zvakanaka zvinhu zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe.
Hello. Taurai tiri kukunzwai. Tiri kukunzwai, endererai mberi.
Tadikukumbira kuti
nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika asi tanzwa yedu muchidimbo. Hallo. Chingoitai kuti ga tibva taenda kune vamwe.
Tadikukumbira kuti nyika yedu ndeye vakuru vedu vangonzwawo kuti vabatana nekuti chipatara muri kusiyiwa muchipatara umo chikafu chekuhiya hakuna. Saka tachikumbirawo kuti vange vabatana vakuru vedu tagara zvakanaka munyika medu umu zviwaniswa zvashanda kuvana veZimbabwe zvatibetserawo marizini tichabetserwa isusu.
Aiwa tinotenda zvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Bye-bye. So we're hearing there from our caller who's in Kwadzana. He says his wish is that, you know, the two parties sit down and really come up with something that's like a unity government or something, because he says nothing is moving. There are no medicines in the hospitals. There is no electricity like what Honorable Khumalo was saying right there. So maybe let me go to her and ask her, what is the possibility of having what the caller is asking for, Honorable Khumalo? Hello.
Hi.
Honorable Khumalo. Hey, mazwa kola anga ari kuchema kuti hanzi dai mabato abatsana nehurumende kuitira kuti zvinhu zvigadzirike. Imi munoona sei zviri kutaurwa nakola izvi?
Maonero ake hatirambi. Sebato reMDC tiri kuti toda kuite dialogue. But nyaya ipo ndeyekuti hazvitibatsiri chinhu kuti une mwana akaita grade 7 woita mwana aita yunivhesiti tapasa uve kuyunivhesiti akugraduata mai makuti uyu wegrade 7 ngaiende nokuti yunivhesiti ikona kugraduata nezi hazvibude. Yepolati yezanini yokunhonga vanhu vakadyiwa vana makupe nana madhuku haisi inguva yekutambisa nguva yevana vemuZimbabwe. Tese unu pasi rese tinosisa kuti bongozozo riripo muZimbabwe ndera President Chamisa naMnangagwa. Saka nyaya iyo ndeyokuti ngatiite dialogue but tatokuda ndecho mutongo gava wacho wedialogue. Hatidi munhu anotarisa mamwe mativi. Tiri kuda munhu akamira semuzambiringa. Hatingatarise mativi asi achitarisa chiproblemu yatinayo. Vanhu ivavo vanowanika muSadaki, vanowanika muAU, vanowanika muInternational, then togara pasi totaurirana. Uyewo pane zvinhu zvatofanira kuti tichinje
kuitira kuti zvinhu zvacho zvifambe like mareforms ari kutaurwa nepasi rese pano but pari zvino hatigoni kutaura nevanhu vakadyiwa kuti kutambisa nguva
aiwa mashoko makuku to Gibbs
yes sikhulume lo baba osecongweni wathi sizokuthi mbana osecongweni kunjani kwanapa econgweni yalo I think maybe Kurma is
from Hello, caller.
Hello.
Hey, Chuksa or Nanu is a Murukubi.
Muta Nama Buddha, Francis Town, Botswana.
Tell writings.
Do not send an independence of studio service. What Gaule and Andinum Buddha, I got to know Gaule, I think the Shai Shorten as Ang. What Gaule was at our one is a moon, I see the moon in Zimbabwe. Wari kufara here nevanhu vasina sapa iwaina wani vanhu vasina zvipatara vari kufa vanhu vasina mvura yekumwa migwagwa isingachatofambiki iwari dzorutonga ngavandipindure kuti shuwa ari kufara nezvinhu zvakadaro
vagaule manzwa zvataura pola
yes ndirikudzinzwa zvakuti azvari kutaura
ehe mupindure yenyu
ndandimupindure zvamari inini ndinogona handifungi kuti ndinogona kufara kuti vanhu vari kutambura vanhu vatambure inini ndoda kukutaurira kuti iwewe inini makangwara muri kuita satsuro MDC itsuro munongoti inini mopombera vanhu mhosva muri kukonzera maproblems atinawo ndimakakumbira mafunction makakumbira muri kuramba kuti zvinhu zvirambe zvakaoma kuti mumuke makapinda muchigaro chokuti mutonge nyaya yokuti yatotarisai nzira yamakafamba nayo makatorera makupe position yake constitutionally makupe ndiyange eri leader anditibanda kutora kunatsvangirai but vanhu vechichema mutundu watsvangirai usati wavigwa imi mange muchiita chamingachamuita muchimhanya naye ndizvo zvine problem mine problem iyoyi hamuchikuona kuti problem yakakura sei even maproblems atinawo iye zvino ari kuramba
ichiaonenhavo
kuti ndiri kudzira kuti zvinhu
zvizvisiaaaindiramubvunzo hamusi kundipindira mubvunzo handiataura handisi munhu wemdc handisi chii musandisa kwemdc ndiri kutaura nevanhu vari kutambura handisi kutaura ndisemdcinini manzwa baba gaure vanhu vari
kuuzo
handisi vemdcuti mdc please don't
ndiriwakurinini futi kana chida kuti ndikupindure
ahausi
mwana mudiki unozvira zvinhu zviri kuitisa kuti ndivanani vari kukonzera maproblems
kuti
vamugwagwa usingagadziri kugadziri mugwagwa inogadzira sei mutitirawo maspanners kuti hurumende isingashandi maenemies of our government echiita vechishanda nemag4 nekuita zvinhu zvavo
Listen, Mr. Gaule. Takatora nyika tichitora kuitonga. Tikatora minda tikatora kuirima. Hatichairima. Takugarira minda. Semachea. Murubanzwa. Hakuna commission yakamboiswa kuona kuti development iri kuitika here muminda. Apa hapana. Vana votaura kuti kune vanhu vari kuita zveuori mowadzinga. Mr. Gaudi, say the truth and shame the devil. Don't form around the moon. According to the election, I mean, my sanctions, I find that the Muslim God said, you are Britain, you are Britain, you are America, you are America. You need to go to Zimbabwe. That's when it started. He declared, don't cry to anybody. That's your father. So mukada kuchema nekuti vamwari kokumbira maelection imi makaatangisa inini vacho hapana sina zvikana mofucharuraka zvinhu izvozvo now imi makuti masanction tinyararirei kana musingagoni kutonga kana musigona mitigre. We are not saying get off, but to the stronger mitigre.
Aiwa kola mataura zvishwa tambo kupai nguva tinotenda regai vagaure vapindure tozoenda kuna honorable Kumalo vagaure pindura ikola tibva tapedza yedu toenda kune vamwe.
I think maybe Kaule is not cute in there. So let's go to Ms. Kumalo. Makumalo, nasu lalele sibili lapa. Uyazwela la ukuthi ubaba uchiseke uyazuyachiselwa ngaphakathi. Uyakhuluma sibili ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga ngakho ke iRand Corporation ichayekaleni. Kuyiwa phambili ke nxa sokunje uyamuzwa lo ubaba uGawule uyakhuluma la esithi hayi abantu abawonayo yini abe-MDC lani lithi hayi izanu yiyo engazani imbabazane. Pho kuyiwa phambili kumele kwenziweni lapha Makhumalo.
Right. Asithi mina lawo singomakhelwane ngapha nomakhelwane ngapha. So wena izinto ezonakala emzini wakho ukuthi ukuthi umakhelwana nguye wenza ukuthi emzini wakho ebonakale. Izanu yathi yona yawina bewiniswa yi-constitutional court uMalala wabanika ilizwe ukuthi babuse. Thina kasifuni kubusa, sifuna ukukhokela. Sikhokela abantwana baseZimbabwe baye eKenani. Ayikhona lokho kwezanu ukuthi sihlala sihlokozwa ngezipikisi. UGawule akahlonipha abantwana baseZimbabwe. Yikho ungasekho ephalamenti Gawule. Shuwa nxa kuthiwa kulomlimi esimthandazayo kulo mhlaba lo. Wena umela ukuthi aye ngoswazi wena. Awusoze ungene kustudio utshele umhlaba wonke jikelele ukuthi khona indlala eseZimbabwe kuswelakala amanzi amagezi i-MDC singena ngathi sibusa liphi ilizwe thini. Kanti yini elibusayo? Nangisho sithi ama-sanctions ani amagodi amaphodo lawa abizwa ngama-sanctions amanzi ukuthi akwawakha ngama-sanctions ona lawo ungena ngakolo ama-sanctions Gawule. Ama-sanctions ngawokuthi tinotarita esingabusiyo siyangena eNglandi wena kaungeni ngoba soze sikuvume ukuthi uye kudla imali wasitshontshela yona. Kanti esingasitshontshela 15 billion asikwazi nokuthi imali angikhona ingabo laphinda yashaya i-3 billion phezulu yaqeda phana yashaya i-10 billion phezulu libona kanti nathi izithutha lingaze lasenza izithutha Gawule akethi ake lisihlonie.
Yes, cela ukuthi
ukambamanga ukuthi phela anisakwazi ukuthi iqiniso liyilipi.
Makhumalo.
Indlela ekuthi siye phambili kumele sikhumisane umloda kodwa sifuna umlamla nkunzi ongasoza thatha ihlangothi le-MDC kumbe lezani. Umlamla nkunzi lo kumele aphume ku-SADC, ku-AU kumbe ku-international.
Yes, siyakuzwa kakhulu khona mpa Makhumalo bamba ungayikatshana. So what Ms. Kumalo is saying is that there's need for a mediator who's not from Zimbabwe. A mediator who is a person with an independent mind. So I'm told that we've put another caller on the line. Kunjani khona mpa ecingweni?
Ngiyaphila kakhulu Pretoria Gates.
Ngikhuluma lobani?
Lukhuluma no Elfas Gotsha lapha eLimpopo lapha eMkopane.
Yeah, Elfas. Kunjani khona ngapha baba?
Hayi, ayi nokuhle, hayi South Africa inhle kakhulu ukusamba kabi yona lempiko esiza every second, every minute, every hour yaseZimbabwe le.
Yeah, ungathi ngakhona ukwenzakala eZimbabwe ngoba siyabona iRand Corporation ithi abantu bayancindezelwa okunye okubangalisayo. Okwakusenziwa ngumgabe kuthiwa kungumfana sibi kulalokho okwenziwa ngumnangako.
Bayitshaya emakhaleni bakhuluma into esiyibonayo every day. Abe-Rand Corporation labo bakhuluma into esiyibonayo every day. Yingakayi indawo lapho bengicela ukuthi ngibulise umama uMahadebe fane ngimhlele bangikhuluma kakhulu njengomama uMahadebe lo eluveve emangcwabeni.
Ngimhlonipha
kakhulu 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 uMakhumalo uba uTharisa Khumalo.
Hayi, siyabonga.
Linjani baba bangithi ngiyabonga kakhulu.
Bana mama likhuluma nami mama, ngiyalihlonipha mama. Umbono yenu yazi example ka mama ngumama uTharisa Khumalo lo bekhuluma nje uyazi lichaya ngo every time yazi ngimlalela especially njalo nje mama singaqedela indaba khona apho ngilithanda kakhulu liwubambele umsebenzi womsebenzi lo nzima. Kodwa ke ngoba kusasa nizavuka nibonana noBaba uChamisa, into engiyifisayo mina ukuthi nimtshele ukuthi khona into le yokuthi siyenze ama-negotiations yona layo ama-negotiations nezanu-P F asiyiyekele. Abantu nabaze benoko besibhodisa ithi lapho esizasiza sila khona ukuthi bona ngokwabo baza kulwa bebodwa sokuseduze.
Mhm.
Izici zempi yabo bebodwa bona mina ngiyazizwa ngendlebe yami ngilapha engikhona la.
Hayi, kuyezwakala nje umdlalanza
le ukuthi lehlale ikhuluma right through lapho ubaba ugawule ngangena lapho uthi umgaba wabula libizwa umgaba wabula libizwa. Babebamba amakhonferensi Victoria Falls, esigodini, kuphi. Lokho besithi no, mugabe for president. Yena kuma president kakhulu yena ubaba ugawule. Iminyakanyaka, namhla ngizeka sithi umgaba wabula libizwe. Uyazi ngizwe ngathi ngaqhamuka inhliziyo yazi ngiyifuse.
Hayi, siyakuzwa kakhulu mntu obudala. Siyabonga
sibili. Kodwa manje into zenzakalayo on the ground ziyabonisa ukuthi those elections were stolen just like the previous elections. Nale ziyafuthi unozobona wazi. Nikhona wani wala gawulawa.
Sibongile kakhulu Elfias. Yes, sesingenisa abanye. Ungathina nokusasa, uphenduke phela kusasa.
Ngibonga kakhulu mntu omdala.
Yes, sibonga kakhulu baba.
Mina wethu ungathina nakusasa.
Right, thank you so much, Siyabonga kakhulu. So what you are saying is that, you know, the MDC should not negotiate with ZANU-PF. He doesn't want to hear that.
Mm-hmm.
He says once that happens, then he says it's sort of like a merry-go-round. So nothing will be resolved.
Rigaitinzwe kuna Mushare Kumalo. Atipewo pfungwa dzenyu pane zvataurwa nakola.
Mapedza kutaura.
Ehe.
Aiwa. Mashoko makukutu iwawo. And ari kuratidza kuti ari kurwadziwa zvokuti ukanzwa munhu kuti mwoyo wakudambuka motoziva kuti hakuchina kugara zvakanaka. And ndo hondo yati kuona munyika muno, asi hazvirevi kuti ZANU tinoirekera. Ichangoti teki nezanu kusvika zvanaka. Because hakuna imwe Zimbabwe kwatogona kuenda isusu ava vatingati ZANU, isusu tingati ZANU. Hapana kwatingaende ine Zimbabwe one tichairwira kusvika zvanaka. Vana gaule vakonewa vakatiudza kuti by 2020 there will be health for all, nhasi zvipatara zvakamvara. By 2020 there will be housing for all, vakapaza dzimba dzedu paoperation Murambatsvina. By 2020 there will be education for all, vana veda vari kudzidza vari kuita mafomu po vasingagoni kuverenga. Saka tiri kuti isusu navo vana gaule kusvika masiya uba nyika isi yenyu nyika ndeyedu isi. And mukafunge kuti sezani nini ndimune matato dhidza eZimbabwe. Mwana wese weZimbabwe ane PC title deed ikazvisanganisa zvotobvisa ZANU.
Aiwa, mashoko makukutu. Tomboverenga zvakare kune vari kunyora ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA. Shona tina mai Nicole vari kuti vagaule asi vatiza here. Ameno vagaule muchiripo here muri kubvunzwa panapa. Hanzi hatisi kukudzwa ikasi matiza here. Tichavatsvaga kuti varipo here. Lloyd Shumba ari kuti vagaule aiwa. Castone Tigera ari kuti huori ndiwo hwauraya nyika kwete masanctions. Donald Mambo ari kuti please call me Kevin Marinda. Hanzi phone me, I'm here in Mozambique in Hambane. Vavaisa namba dzavo. Manyeka mai ole ari kuti kodwa anyora hanzi and we are now losing hope. B. Marsh ari kuti call us ando dzako. Sisimavi, I think you should let Gaule interact directly with the callers. Ndokuti zviite ndozvatamboita kana pane mumwe caller achakola tobva tavatira taurirane. Conrad Gondo anzi maswera sei manjenjenje nemi mbizi aiwa magona ndisiri pano. David Matsito ati tiripo pamoza Munangagwa akamboti zvinhu zvichachinja in 40 days akazoti 100 days but now 00. Caston Tigera ari kuti naiva gaule koma youth eZANU akanyeba here kuti ZANU iri corrupt. Vagaule muripo here panhare muri kubvunzwa panapa?
Ndiripo.
Ehe, pindura yenyu.
Ndiripo chaizvo. Yes, ndipindure.
Ehe.
Ehe, chinzvaika. Kuda kutanga kupindura nyaya dzekutanga dziya dzavana makumalo. Unozaka vanhu veMDC ava vanhu matsotsi vanoimbavha. Tarita corruption yacho vanotsvaga mari even mari dzemadhora dziya dziya ndikakutaurira kuti vanga vechirwisana vechirovana vechitakutorerana mari dzemadhona mari tiuchiyani mabhedhi dzichibva kusouth africa vanhu vanoda chinangwa chavo chokutora mari chete havanei nevanhu vanhu vane chido nevanhu vanhu vakaita savatsvangira vanatsvangirai vari vatsvangirai vaenda wasara
I don't know now.
Yake, and the position yake vechiisa munhu utsvangirai isati avigwa matsotso ekupedzira ukatarisa ndiwo matsotso vanotambatamba neupenyu hwavanhu vanoda kuti vanhu vatatore vanhu sevanhu vasingafungi vanogona kutaura zvese zvavanoda kuti vanhu vaterere hatidi vatengesi varipo tinovaona kuti vatengesi
vokupedzisiravanhu
vaoti vatengesi vechitengesa nyika kuvarungu ndizvo zviri kuitika vari kushanda nevadzvanyiriri vanhu vatengesi vokupedzisira inyake nyika iyi yakarwirwa vanhu vakaenda kudondo ropa rakateuka vanhu vakarara kumasango vechirwira kusunungura nyika iyi ende vanhu vacho vatengesi vokupedzisira ndivo vari kuita zvavo vachitsvadzwa pamari ukatarisa maMDC ipati yakazara matsotsi vambavha chaizvo
zvekupedziragaule batai makadaro tinzwe
before Makumalo comes in let me just give in some kind of flake in which some things can be said. One of the things is the key findings of the Rand Corporation. It says genuine reform is unlikely under the present economic and political conditions in Zimbabwe in the lead up to the national elections in 2023. And it further says Zimbabwe is likely to continue down a path of political polarization, protests, political violence at the hands of the state, and economic deterioration. And then they further say that in terms of the Mnangagwa government, it will continue preventing and suppressing a political protest, and the media remains heavily biased in favor of the ruling party. And there are a few tangible steps that have been taken towards reconfiguring Zimbabwe's autocratic system. So all these are what the Rand Corporation is saying. So you can now chip in, Makumalo. Ngena kona. Are you there, Makumalo?
Yes, I'm there. Which language?
Taura yenyine shona vanga vati MDC yakazara nematsotsi saka tatimuzvipindurire muripo ipapa.
Mataurira agaule anondibvundutsa. Endi gaule ka I think zvakakosha kuti ombonobvepa nadhokota wepfungwa. Because wabvunzwa mubvunzo. Nevanhu varova runhara apa iwe wakutuka MDC uri kutitukirei ndimi muri kutonga ndimi makahwina maelections ndimi mbavha because kana isusu dai MDC tanga tiri mbavha gaule dai tiri mujere izvozvo inini mfumira wakaba mari kunasa mukamupfekera mujere mukadzoka mukatiudza kuti akupenga hagoni kuti amire pamatare ezvimhosva dai angairi inini dai izvozvo ndakagara mukame ndichiora mukameni saka ndaga gaule regai ndakakuudzai kunyepa kwenyu kuuya onai chibhakira chiya chazoti afande kuuraya nyika makunyepa zvokuti hamuchazivi kuti modini ngatibvumei kuti nyika yanhora nyika yoda rubatsiro vana vemuzimbabwe vatambura todini nhau iripo ndeyokuti inini makabira chamisa mbudzi dzake dzorai mbudzi dzachamisa nyaya iperei.
I think we have a caller. Okay, timboenda kuna caller. Hello, caller.
Ndakumira kupendura.
Yeah, uzapendura baba Gaule. Uzapendura baba.
2 minutes tsora caller.
Tatati caller then.
Come back to you.
Yes.
Hello, caller. Hello, caller. Makadi.
Hello.
Ehe, taurai tinzwe. Tikutaura nani uye zve muri kupi?
Mugara nambuya.
Ehe, muri kupi?
Africa.
Muri kuSouth Africa taurai tinzwi.
Maonero angu ndeyekuti zvino election ka kana democracy
kuenda kuma election vanhu vose kana vanhu kuma election zvinofadza iwe kana zvisingafadzi unofanira kuzvitevera kana paita nharo vanhu vakaenda vanoenda kumakoti vaenda kumakoti vonopiwa hanza vobhiliva zviri kutaurwa nemakoti ndinambobvunza inyi kuti amai kuna mama Dapita Khumalo kuti shamisa zvaari kurwisa nyaya yelegitimesi nhasi anhasi achingoirwisa ane vimbo here kuti ZANUPF navamunangagwa vachamupa matomo aya kana kuti kupedzera vana vezimbabwe nguva ko iye ani kutora mweya wavatangira imwewo kuti aiwaka adifambi pamusoro pemakuva achienda kustate house saka kukana akaenda kupoland akati because of you zimbabweans ndazvipira kuenda kupoland with no conditions nyika yezimbabwe ikubudirire because kuti tiwane opposition muzimbabwe inotiyo pamberi nesanction yedue isusu vanhu vachifanidzara kudai nyange deone une chiga nemwe wako rimwe bato kuti zvinotivaka izvozvo
sanction
dziya rinobva rauraya vanhu vaya vanofanira
regaititi muzvare Khumalo varesponde nekuti nhare dzenyu hadzisi kunzwika asi ndofunga vazvinzwa muzvare Khumalo manzwe here zvataurwa nakola hallo
handina kuzvinzwa zvavataura
Khumalo vanga vari kuti ivo hazviite here kuti vachamisa hanzi vane vari kuti ivo havasi kuda nyaya yelegitimacy nyaya yacho ichazopera rini nekuti vari kuti ivo hazvingaiti here kuti vachamisa vambosendeka parutivi mafungiro avo vaite zvakaitwa navatsvangirai vaende kunotaurirana navamunangagwa kuitira kuti nyika ienderere mberi
aiwa zvozvipa maita mafona takasendeka 2008 makatiurayira vanhu mukatisa malong sleeves nemashort sleeves mukapisa dzimba dzevanhu mukarepa vakadzi mukarepa vana vadiki handiti ka baba tsvangirai vakaona kuti vana vanga vatotambura nekurepiwa tikapinda muGNU tanga tine global political agreement kwataifanira kuti tione kuti zvakanyorwa izvozvo zvinoitika patizanu yakaramba kuti tiimplemente GPA saka muchikaranga vari kuti chakatanga ndochakachenjedza zanu yakazotichenjedza kuti tikashanda navo ivane vachitishandisa takapewa minister of education contact excelled minister of health dr Masorira excelled minister of finance tautakutenga $2 for 2 tichingopedza chete zanu ichipinda 2011 zvese takadzokera ku-2006 saka zvotibatsirei kuti tiite GNU nevanhu vatoziva kuti basa ravo nderokupaza isusu chete tisu tokugadzirisa saka panapa isusu tinowaridza zanu yopfugunyura towaridza zanu unorara rini baba mataura nyaya yepolad polad kana yanga iri genuine negotiating forum kuti tigadzirise nyika ko vanhu vakutopera masikafu erainbow nation ndei because muchikaranga ukaona rainbow ichibuda mudenga woziva kuti zviri kuya zvakaoma kana vakutopfeka masikavha aya saka zvakutoreva kuti vanhu vese vepoland vanhu vezanu saka topinda sei mugrouping yezanu tiri kuti isusu ngakuite dialogue iyoyo muri kubvuma inini kuti dai nyaya iri kunetsa panapa ndipresident Chamisa namunangagwa saka sei musingabvumi kuti vanhu ava ngavagare pasi kwoita mutongi gava asingatori mativi kwete zvandi kuona kupadera dizvezanu zvokupfeka masikabha amunangagwa izvo
ye siyakuzwa Makhumalo siyakuzwa kakhulu Makhumalo siyabonga kakhulu sibili ngakhona kokwethulayo so ikhola yakho sihambeleni
yes I think maybe you can just summarize but also give us the recommendations of what the report actually says
yeah
oh, there's
that,
a caller
yeah I think kule caller lapha sike sizwe caller yeah
hello caller
makabivanzwa dzimave
tiri wadi sorry ndandisina kunzwa kuti makabata panhare taura henyu sitarenyu nekwamuri mobva mataura henyu zvamuri kufunga
ndiri kuno South Africa ndinoitwa makono. Vagaule vari kutikwesitira nguva nekutaura zvekuitwa kweMDC zvekunzi vakagadzani zvisina kana nebasa rese zvisina kana chazvinobhoudza zvisiri izvo zvekutodiwa isiriyo mhindo yacho vagaule vari kutikwesitira nguva gaule ngavataure chaizvo chaizvo kudzinga kwakaita kwakomana ava vataura kuti uyu neuyu vari kuba ende for sure makambozviona kupi vanzwa kuti fuel inonzi nyika yese inosupplywa nemunhu one fuel konzi chibage hupfu munhu one aishi vakomanaka tiri munhamo ende tine problem hombe ende hameno kuti zvichamira sei as long tinana gaule ava vachifunga nemafungiro avo ava nekuti muzano anenge afunga zviri opposite zvekuda kuvaka nyika sevakomana avo vange vakutaura kuti kuda kuzama kuda kumenshena vanhu vavo vari kuita hori vabva vadzingwa izvozvi hazvishamisi kumberi uko umwe anogona kutwakafira mberi saka haa titori pamahwani akaipa zvisingatomboiti dei esh hatizivi kuti anotibatsira ndiani ade zvaitoita hameno kuti zvaimira sei kana ari masanctions kana vachitochema nawo dei vagona kutoawedzera vatoauta tight manje kutonyatsoita tight vanyatsochema because hazvisi kubatsira hazvisi kubatsira vari ngochema nemasanctions vachinyepa asi vari ivo vari kuba mari zvinhu zvese zvakaita stand still hapana kana one production irimboitwa muzimbabwe kana one nekuda kwezanu p f namunangagowayo munhu asina kana idea yekuti nyika inoranwa sei dai anamboitawo sabhuku pamwe kuda zvingadai zviri nani manje esh tiri pamahwani asingaiti hameno hatingozvozvi
aiwa tinotenda kola nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka
ndatenda hangu hanzvadzi
Gibbs
ye so sibuye kuwe mama Makumalo so Makumalo xa sisikhangela sibili siyabona ukuthi ye kuyahlupha lapha lalapha ongenziwa eZimbabwe kodwa ke xa singazama ukumepha iway forward ukuthi singathini mana ngubekele nje kuhle ukuthi bathini laba abe-Rand Corporation ngama-recommendations abo so here's what they are saying. They are saying politics and economics are inseparable in Zimbabwe and the country will be unable to recover unless the two sectors are addressed in a coordinated fashion. Baphinda njalo bathi ama-international actors, including the United States, there should be some coordinated approach so that Zimbabwe can implement genuine political, economic, and security reforms. And they are saying that at the end of the day, there is need to attract investors, yes, but it can take a long time if there are no reforms. So the last thing that they are saying is that the international community should proceed with extreme caution on economic support for the government of Zimbabwe. Lapho ke Makhumalo kungani kungani engxenye ibanja lezanu PF lingajinga khonapha. So ke akutsho ke ukuthi going forward ngesindebele sibili ukubeke Makhumalo bese kubeka la nge 1 minute ngesikhiwa. Siyenze njalo so siya kubaba uGauli.
Ilandela le ama recommendations.
Iye kunjalo mama.
Hayi kuhle Gibbs. Hayi into ekhona. Amazwi angaphandle la afuna ukuthi lethe kudla and siyapha indlala esikucelayo thina njengabantwana basezimbabwe akho nto zabo gawule nabo mna ngakho nxa belethe ukudla lokuyana ngababuye bathuma izisebenzi zabo ngobogawula abakwenzayo ukuthi i-UN ezingabisi ukudla kumbe yiphi i-organization esiphethele umumbu bayathatha umumbu laba untshontshe namorayisi lawo bayethengisa ezitolo zabo emakhaya abasaphi abantu lapho bapha khona abantu bengisegwanda kathesi bebesibibeabantu kuthiwa kwini inyawuthi ogcela inhlabathi abantu asebekwenza ngendaba yokuthi sebedukekile indlala bayasibona kuthiwa zonsane senhlabathi bapheka idelele bezokukuginya ihlabathi lalala yedelele ukuthi babambe itumbu naleyo iyabe ingechithekile ocogawule sebehlule ukuthi bangayiklina njani so nxa i-international ibuya bakithi ngakubuya abantu abazakhangela ukuthi ukudla kuye ebantwini njalo mose sikhamile kumna ngama reforms kids ezingazange ziphumele ama reforms amuli lapho ezakuyakhona ngoba izani zabo lokhu intshontsha uketo intshontsha isibulala isidubula isibopha njalo limqoka lokuthi i-US kumele ingazani iyasibambana iyabambanisa okwenzakala kuleli lizwe ngoba indlela abantu laba abatshontsha ngayo ungezwa ukuthi bantshontshile uzacabanga ukuthi hayi into ze-TV uthi uthile gaga uthi phambili ubona ukuthi nanti ibhanana zalinyathela bantshontsha nokhona ukuthi bayakushayisa ngovalo uzuzuke le ntwabi
ye akuyifaka ngesikhiwa nje 1 minute mbese siya kuba ugawule.
The RAND Corporation's recommendations are very clear and precise, and there is nothing to add on as the MDC, because those are the areas that we've been talking about as the MDC, that the politics of Zimbabwe and the economic meltdown must be properly coordinated if you want to improve the livelihoods of Zimbabwean children. And the U.S., yes, yes, to coordinate, because we have a problem with these things on ZANU-PF. They will steal the same humanitarian aid that is being brought to Zimbabwe. Instead of it going to the beneficiaries, it goes to their shops. And they start selling the same humanitarian aid. And what they don't give to the Zimbabweans is chaff, which is meant for animals. And at the same time, we need to deal with the security sector. Mm-hmm. And we want to believe that when we are going to have a dialogue with these things of ZANU-PF, it is very critical that the security sector is part and parcel of that dialogue, because it looks like they are in charge. Kaule and Mnangagwa are not in charge. That is why they are blaming MDC. And if investors will not come to Zimbabwe, when ZANU-PF came 2018, they came telling us, oh, Kaule, and they said, we are open for business. There's no business in this country. All companies are shut down and they've been turned to churches.
Uh-huh.
And then the internet now has to proceed with caution. They must not give ZANU-PF any money. Can you imagine a government that steals money from the global fund meant to buy ARVs for Zimbabweans that are positive, who need to lead their lives and look after their families? They stole that money. These guys are thieves.
Baba Kaule, mpendule ngamafutshane kwalapho baba. Uzakhona baba Kaule, sicela ungene kwalapho ngena baba.
Umakhumalo, ngifuna ukuthi ngimbonise into yokuthi kabayilungise, batshontshela uMagophe kuqala ntana ukuthi batshontshela uMagophe iposition yakhe bayinika uChamisa ngesingundengundu. Iparty leyi yiparty egangileyo kakhulu. Kwesokuza okwesibili baphinda bathatha uMonzura kwathi kuyenza ama-elections. Kwaba yizaba, if they cannot manage the politics epartini yabo beqhuba ukhetho within their own party, epartini labo, wathi more election abangakhuluma ngayo, the general election, iparty yabo behluleka, uMonzura bamugela, kwaba nesikhalo ukuthi uyazi ngabakhangela ngathi kathi uyiparty lokukunjani. Abantu bechaya kokuhambisa yabo, bekhuluma kwamadengu, kwamba kuyachaya abantu emashindo ngalo, abantu be-organize kuyachaya abantu, ngakubona into beyiphathi lokukugcwele izigayi. Ngezinye indlela, nganokuthi ngitshengisa ukuthi abantu laba baningilile kakhulu ngendlela abayenza ngayo izinto zabo, bebekhuluma into ezingayisiza abazenzayo.
Kodwa kulungiswa njani nxa kuyo phambili bakawule?
Ukudla kwabantu, ukudla lokho okuthiwa ukudla kubuyayo, ihulumende kaMnangagwa. Ngifuna ukukutshela akula muntu okukhethwayo ekudleni. Ngamanga abahamba bayasabela bafuna ukuthi abantu ngaphandle basikhangele njengokuthi ngabona ngapha ngasikhubi kuhle ngasifuna ukukudla. Abantu abafuna ukuvala ukuthi uhlelo lokuphathiswa ngokudla kungabuyi elizweni. Ngabantu abagangileyo bafuna ukuqhuba uhlelo lwama-sanctions ngendlela ekuqathile kwebele kwethina ukudla ngaso kukhona. Akula muntu obandlululwayo kithi abathumele abantu ihloli lizobona ukuthi ukudla kunikwa wonke umuntu. Umuntu wonke uyakuthola ukudla, oza ngayiphi party, oza ngayiphi church, ukudla uyakuthola. Kuzaqala ukuthi abantu bethiwe ukudla ngenxa yokuthola indlala phakathi kwelizwe. Akumelanga abantu besebenzisa amanga endabeni yokudla.
Kodwa going forward, baba Kaule, going forward.
Zimbabwe idinga i-political solution. AmaZimbabwe to decide their own destiny. Ama-future yamaZimbabwe. Hayikhona ukuhamba lokuzeni lokho ku-grand whatever kubuya kusenza ama-recommendation. Who are they to tell us what to do as Zimbabweans? As Zimbabweans, we need to put our heads together
and chart our way forward. Into the Funa, I would send the Missan and all the political leaders, political parties come together to decide what is Funa and because it's a political solution. Let me tell you, I'm a
Aiwa, tiri kunzwa hapo vagaule na Honorable Khumalo vari kutatsurana asi pari zvino regai timboverenga zvinhu zvamuri kutaura ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Hanzi na Wayne Shingi Muwiz, ano PF looted ARV money shame. Mainiko vabva vati gaule, how does that help the government? How does that help the economy? Give us solutions. Hanzi aiwa, chimbomirai kutaura nezviri kuitika mubato reMDC asi motipa ma solution. Muzvare Honorable Khumalo, motipawo mumasiku enyu ekuvharisa chirongwa muchitarisa nyaya zviri kutaurwa marecommendations ari kutaurwa mureport aya.
Vana vemuZimbabwe, isu chebato reMDC tachenurudzwa neRand Corp report. Asi nyaya iri pano ndeyekuti totofanira kusunga zvisimbe nemhaka yokuti tichaperera maoko sesipo zvani chatiuraya. Tichapa nejara, tichapa nekutambura. Yasvika nguva yekuti toita hedoni nezvani. Zvani nofanira kurova pasi, tatambura. Hapasina zvokuita kunze kwekuti tinangana tinangananga nezvani. Hongu, ticharira, asi tinenge tavabvisa.
Baba Gaule, emazwi ako okuqina ungatini? Vhara kunapo.
Izvita zvetu zvisitichero kuvi kodwa tinatiya pambiri indlovu. I nyate nikamba okunye kungolo kuze ngiyalo kukhonkota kuphela kodwa indlovu yami nyate nikambi iyaphambili akubuyelwe muva la abathengisi babevele bekhona la indlovu kodwa bazaba khona abathengisi sizahlala silabo kodwa ilizwe lizahamba liye phambili ilizwe lelaso ze libuyele kubanyinzi eveli abayibo babevele esinyumbile la izolo lokhu abadinga ukungena nge-back door ngendlela yokuthi umhlaba bawathathele umhlaba bathathele amapulazi bathathelwa lezinto umhlaba ngowethu sonke siwushiyene ngokulingana kodwa laba abantu ndanethi happy beko bephosa amasitandard lapha la bafelezela abanye bethu abanye bethu babathengisayo singagoti ukuthi abantu bayithengisa la ngesitakusenti sisilwa sinjalo kwenkini wabantu bakulabanye babethengisa nakathetha abathengisa ithi labo kodwa phambili siya indlovu yanyathela izinja zyabo
zokuzokhotaikati mane uwantu kamba manga ungene parliament akubhalela panji zani yakwezi condom yakusebenza kujikele tareni kunoku ngumani kambela abantu amanga lapho kuthejela isikadi lapho
jai sikhanyanga zani lamhla zima lapha kodwa ke singabe lokuthukuthela kangaka kumele nje amazwi abe mnandi abantu beyitshelane nje ukuthi lokhu kunje lokhu kunje siyakwazi ukuthi kuyakube kujisa enkundleni kodwa ke akula nto esingayenza thina ngokwethu besilethulele namhlanje okwethulwe iRand Corporation yena ebika ukuthi eZimbabwe sokuzalele ingwe ngakho ke kukhona okuningi okuhluphayo elizweni liliyana ngakho ke kumele kulungiswe okunye okuningi. Sorry, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Miss Tabitha Khumalo of the MTC. She is the chairperson of the party led by Nelson Chamisa. Then we had Mr. Pilif Gaule, who is a ZANU-PF member and a former Cholocho senator. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying good night.
Thank you so much to all those that were on our program tonight. Thank you especially to those that were live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.